nye mtungu wakabuda uyu yanga wengine garo ziva kuti makot edu kunyanya nyaya edu JMDC Alliance kubafa karo wazwa kaipisisa pa maelections afura wamuna kakwa na President Nelson Chamisa havana kukatikana wariku bata apo ne apo jese wariku bata wachingo kudumu za kuita sebuna asiru za wariku bita nenyaya yekuda kuti wariku Chamisa saka nyaya yekuti wariku shazama kuti kubama decisions kana kuti zviero zvaranga vachida zvibude ndo ikutinetsa dosa kana kwana nyaya kabuda haisi nyaya kuti makoti anenge atonga zvakanaka asi anenge audzwa zvekuita zvine zvinhu zviri kuzikanwa zviri kuitika muno munyika yaZimbabwe.
Advocate Dube, munoti nemutongo wakapiwa nechipiri uye zvataurwa navasachiwani
chekutanga chatinofana kuita sevana veZimbabwe kugona kumira pachokwadi chezvinhu zvatinenge tasangana nazvo. Chekutanga ndingangoti muchidimbu muna 2017 matore MDCT nemamwe mapato akawanda vakasainirana inonzi Alliance Agreement, zita rayo inenge ichinzi Political Cooperation Agreement. Inotaura iyo kuti mapato arikupinda maalliance inonzi a non-compete alliance, kuti vatu vanofanira kuwirirana kuti vanoshare sei maconstituencies kana vadaro vopinda maelections vasingakupidzani. 2.0 inobva yati mapato iwaya anofuramba ari independent from each other. Saka handizwisisi kuti kana pachizonzi pakazogadzikwa bato rinonzi MDC Alliance rii rakagadzikwa panguva ipi, because kana tichitarisa agreement iyoyo iri clear kuti mapato anofanira kuramba achimaintaina maidentities awo ari independent. Saka ine mutongo uyu haunandishamisa nekuti ndikungoti pamutemo takatarira bepa rinogadzira MDC Alliance Election Pact ndiro rakaendwa naro kudare nevanhu koti ikajeka kuti zvinoratidza kuti alliance haisi part.
Vasachiwayo, munoti
chekutanga chinofanira kuziya vanhu ndechekuti muZimbabwe hamuna macoalition kana mapact anokondesta maelections. Maelections anokondestwa nemapolitical parties. Kuzek kwakaregistwa party inonzi MDC Alliance itunamruwa na Nelson Chamisa. Political party hii yakapinda mwelection ikakondesta ine ma MPs kusanganisira iwo wa brand wakatokondesta vatori under MDC Alliance na president wa Nelson Chamisa. Chejipi hili chofana uziya vana veZimbabwe ndeche kuti ma MPs enyu akadzimba na Douglas Monzora kupe ne ZANU PF akadzimba achinzi ajoina ime political party inonzi MDC Alliance vachiti hakuta MDCT. Iyo MDC Alliance inonzi party yakadzingirwa ndokuti yakunzi haisi party, asi same court same parliament ndiyo yakuti MDC Alliance haisi party nekuti zvakuya kunyaya dzemari. Isusu anza yese iri kuvana veZimbabwe, vana veZimbabwe vanoziva zvinhu zvavakaita. Isusu hatitanga na problem hande kuvana veZimbabwe vatipe gwara kuti MP wedu ndouyu, kanzira wedu ndouyu, zvapera.
Advocate Dube, hanzi imi makatokwikwidzawo muri ku MDC Alliance asi maakuzoona kuti harisi bato, munoti
izvozvo ndo zvandanyatsotaura. I don't know where the mislead is coming from. Inini ndindatosanangura zvine izvozvo kuti 2018 takapinda muelection tiri under MDC Alliance as a political vehicle, ende chandishamisa ndechekuti Brigadier General Mushando havasi kuda kutsanangura kuti alliance agreement yakasainwa yakashandiswa kupinda mumaelections inoti kudii, which is obviously deliberate because vanoziva havo kuti inotaura kuti kudii. Ndingango kutsanangurai chinhu chiri pachena ndechekuti icho inini ndisati ndatonopinda kunoita candidate ndakatopinda muprimary election yanga iri MDCT. Munhu angari wekupdp aisatokwana kupinda muprimary election yatakaita izvozvo seMDCT nokuti ndisati nesiti rebel. Zoda kuti dzimwe nguva tingomira pachokwadi chezvimwe zvinhu kana takapinda muagreement yatisina kubvisisa kuti yairevei ii kuporekta zvinhu zvatine takaita zviri rongo. Then nyaya yemarecall is not that recall yakanyanya kuitwa ichinzi kuna join another political party ya in close ye 127k inenge ichitaura kuti munhu hachaziri kupesiwa ma interest e political party inenge yakamusponsor.